Hakuma na kama yacho yacho naga inimaiza abu imasemifano abuda asha mani kumanguana ayukutanga iningeri kuna 10 past 8 mandiru 7 August 2024 ndi mkuma na wedu makana kai shicharamba ndo mkurupu rasha ngari ila kumanyana 10 past 8 mkurupu mune weku Sweden na metuwa iye Elandson mune weku Canada na metuwa Brown muna iye charamba aruku ngari imumo koso yao Joshua Hartman ni weku Germany noa lai weku United States of America desa luwe ku Italy mbujizo pesa muna toba wazawa uwe anu baku Japan tijitari sari note la rachi na rachama ni wana 18 past 8 maneru 7 August 2024 mgrupu muna weku Nigeria onu wazokire Canada muna Rodney South Africa muna Vaneke Italy muna Toto Beria muna Fanabole na Tapiwa na Shemakara Undomari yese ya kamiru wana na Naiton uye Brazil ina koreo sandoa naruhu manyama kwana bacha manyeni wako mana hili wachi kukitara nao kutono kuti bacha budile wako manda kupinda mufai nao tukuwa na matira tukuwa ya inkarija tukukumbira njika yese kutike isisa umina mate yao tichita ura sana kani zwa wako mana wabazi pa makurupu pedi pa masocial media wafadi kutu wangu wachi kwanza kutu kumizila njika wachi budisa the best ya towards the best yao
tichita risa mjao uyuwe 200 meters makanaka charamba na tapiwa makarao vanofanira kubuda sei muma semifinals umu kuti vapinde muma finals
semitemo yekumhanya kwazvainoreva zvikureva kuti mu mahit avari ava vakomana vanofanira kuita number 1 kana number 2 uyezve vaviri vari muich hit vanenge vaita number 1 number 2 ndovanoprogressa kuenda kuma final pamusoro pezvo pachazotorwa the next vaviri vari fastest muqualification iyi vanoadvanzawo zvakare kufinal. So pane mukana zvakare wekuti nyange ukatadza kuita number 1 number 2 asi ukamhanya nguva shoma kudarika vamwe vese waitako number 3 or whatever number pane dzimwe number uri ndo wamhanya zvine 10 iri pamberi kudarika vamwe vese vasara pa 1 and 2 yatataura pamusoro unenge uchizoendawo uri mumwe wevaviri vanenge vachienda kumberi.